Vachitaura mushure memusangano wetripartite negotiating forum, munyori mkuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, vakuda kwashe munengiwa, vati zviri pachena kuti matambudziko munyaya dzeupfumi ari kukonzerwa nenyaya yekusagadzikana kwemari yeZig.
Saka ndozva tikuda kuti tibatanidze pfungwa hurumende, vashandi nemabhizimusi, tigadzire nyika, ndo nyika yekugaya tinayo. Saka tinofanira kutaura zvinhu zvinoshanda. Nekuti hatifaniri kuti vamwe torai maZigi iwe muhomwe mako kana uri mukuru wehurumende une maUS.
Vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaomerawo vemakambani vanoona sekuti mamwe makambani akawanda munyika ari kudzvinyira vashandi pamwe nekuvapa mihoro iri pasi pamwe nekuvamisa basa zvisina kodzero.
Tiri kuona kuti mweya wehusveta simba wakura wekuti kune vari kuda kuita mari zhinji asi vari kutora mukana wekuti zvinhu zvinenge zvisina nyatso kumira zvakanaka muekonomi. Saka vakutora mukana iwoyo kuti vachitonyanya kudzvanya vari pasi.
Munyori mukuru musangano runomira vashandi vehurumende reZimbabwe Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vatiwo hapana kujeka pamashandisirwo emari yemuno neyekunze, vachiti izvi ndizvo zviri kuvhiringa zvinhu munyika.
Zvikuru chaizvo ndizvo mari, mabatirwe mashandiro emari dzedu. Tine basket of currencies, tine US dollar, tine local currency, tine parallel market, tine chii, zvose izvozvo zvinhu zviri kunetsa kuti vanhu zvogadziriswa sei kuti zvishandidzane, kuti mushandi agofara, mushandirwo agofara, hurumende igokwanisa kunzi ii hurumende iri kuitira vanhu vaizvo zvakatsva.
Vati zvitoro zvikuru munyika zviri kuvhara nekuti vari kumanikidzwa kutengesa zvinhu nemaZig, asi vezvitoro zvidiki zvisingabhadhari mutero vachitengesa nemari yekuAmerica pamadiro vasingarambidzwe nehurumende.
Handingazivi kuti kuda kune vamwe muhurumende vane matakishop here, nokuti ndo chikova chiri kuinda neUS dollar kumatakishop.
Mushandi mukuru musangano runomirira vashandirwi munyika reEmployers Confederation of Zimbabwe, amai Nesta Mukwewa, varamba kuti vari kuwana mari yakawanda kana kuti profit asi vachibatirira vashandi.
Munhu angangoona motokari yakazara zvinobve yaenda kunotengeswa, saka mari yabveyadi yapinda tisingatarisi mamwe maoverhead anenge aripo, nokuti mari yese inopinda mukambani haizomirira kuti ibhadhare mushandi chete, ine zvimwe zvinoda kubhadharwa zvinenge mvura yedu, magetsi edu, marese edu, mateksi zedu kuhurumende.
Vange vakamirira hurumende munhaurirano dzanhasi vaOnesimo Misi, avo vanoshanda muhofisi yemutungamiri wenyika, vati hurumende ichagadzirisa matambudziko akatarisana nevemabhizimisi nevashandi.
Pamberi apo, kana taita zvinofanira kuitwa zvacho, tatora zvatinofungira kuti ndizvo zvingatibatsira, tazviendesa kuhurumende, kukabhineti. Kabhineti yozvidzeya, yazvidzeya, zvokwanisa kuti pabude zvinobatsira bhizinesi, kuitira kuti nyika yedu iendere mberi.
Vanongorora nyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti matambudziko akatarisana neupfumi munyika anoratidza kuti hurumende haiterere vashandi nevemabhizimisi apo inoronga mabhajeti ayo pamwe nehwaro hweupfumi hwenyika. Makambani akawanda kusanganisira anotengesa zvinhu ari kuvhara, uye ZCT iyo yati vashandi vanodarika zviuru makumi maviri 20,000 vakamiswa mabasa gore rapfuura nekuda kwekusagadzikana kweupfumi munyika. MCOS yatiwo makambani anodarika mazana matatu 300 munyika akamisa vashandi basa nekuda kwekuoma kwaita zvinhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.